Bazi reprimary nesecondary education parakazoita karenda rezvikoro kuti zvinge zviri matemu matatu, rakanga raita noti anonzi maconsultations, vataura nevanhu vose vanenge vachida kupawo maviews avo kuti kalenda rinenge rakamira sei. Izvi zvakasobvira kuitika muna zvita gore rapera, zvikoro zvavharwa. Tichiona nyangwe patatiri palockdown, tatine nguva yese yekubvunza nekutaurirana nenyaya idzodzo dzekarenda regore ra2021. Vamateachers unions aya chakazongoti katyamadza isu sehurumende ndechekuti takati patakazotaura kuti karenda ramira so, ndopatakatanga kuudzwa kunzi dai maita matemu maviri, dai madai, dai madai. Isu taa tichifunga kuti munguva yese ye3 months, mwedzi mitatu, patatingori palockdown, zvikoro zvisati zvavhurwa, ndopavaifanirwa kuuya nekuti vaite maproposals avo, vachiti dai maita 2 term a year, dai maita zvakati nezvakati, asi havana kuuya nazvo. Vakazomirira ekabhineti makurukota enyika vaanaunza kuti zvikoro zvakuvhurwa musi wakati. Ndokumirirazve bazi reprimary and secondary education kuti richianaunza school calendar ra2021. Tapedza kuanaunza izvozvo, ndopavakatanga kuchitiudza kuti dai maita matemu maviri.
Munoti kumasangano anomirira varayiridzi pamusoro penyaya iyi?
Izvi zvinoratidza kuti vanhu vanomirira kuti paitwe decision first, vozouya ivo vachipa maproposals avo. Isu tinokurudzira kuti mateachers unions ngave nemaproposals avo pasati paitwa announcement yezvinhu zvakaita seschool calendar or zvimwe zviri education sector zvinobata-bata nebazi reprimary nesecondary education.